Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu kurume 30, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare Baluku Malaba vanoparura matare anotonga nyaya dzehuore.
Chekutanga vanhu kungonzwa kuti kwane matare edzimhosva akangomirira nyaya dzehuore, zvinoita kuti vaya vanga vane chidakwa dakwa chekunoita huori vadzore mwoyo varegere kuita. Zvinova zvinotibatsira senyika.
Vamwe vanhu vachakwikwidza sarudzo dzegore rino vasina mapato avakamirira vanoparura mubatanidzwa wavo wePeople's Own Voice kana kuti POVO. Masangano anorwira kodzero dzevanhu otambira nemufaro kusainwa nemutungamiri wenyika kwechibvumirano cheAfrican Charter, icho chinobata nyaya dzesarudzo neutongo hwejekerere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vari kufara zvikuru nekuparurwa kwematare anotonga nyaya dzehuori nemutongi mukuru wematare Baluku Malaba neZuro. Kune matare matatu akavhurwa muHarare uye mamwe maviri kuvulawayo. Judiciary Services Commission yakatodoma vatongi gumi nevaviri kuti vatonge nyaya dzehuori idzi. Sangano rinoongorora nyaya dzehuori pasi rose reTransparency International rinoti Zimbabwe panyaya dzehuori iri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe 157 panyika zana nemakumi masere kana kuti 180 dzakaongororwa zvichireva kuti huori hwakatekeshera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaziyambi.
Ndinoda kutenda ndichiti matarae ane ukosha hwiri. Chekutanga vanhu kungonzwa kuti kwane matare edzimhosva akangomirira nyaya dzehuori, zvinoita kuti vaya vanga vane chidakwa dakwa chekunoita huori vadzore mwoyo varegere kuita. Zvinova zvinotibatsira senyika. Chechipiri chazvakakochera ndechekuti hatisi kungoda kudzora vaya vane shungu dzekuda kuita huori, asi tiroda kuratidza nyika kuti angoita huori akuenda zvemazviro kwazvo. Saka taakuda matare anobva aita kuti uchingosungwa wobva waendwa newe yobva yapera ipapo ipapo, pasina mukana wokuti ugone kunge uchizobata vanhu vachona vari kuita nyaya, wenge uchivakonzeresa kuti vange vachiita huori. Saka inyaya yakakosha kuti tinge tine makotsi waya anotibatsira kuti vanhu vedu vange vachivhunduka uye kuti nyaya dzacho dzinge dzichiitwa nemazvo.
Ko chii chakambenge chichiitika pasati pane matare akadai? Zvaitora nguva yakakura zvakadii kuti nyaya dzehuori dzidzinge dzichitongwa?
Ndinofunga munotondera kuti kusati taane matare aya, zvanga zvichiitika ndezvekuti ukange wabatwa nenyaya idzodzi ukaendeswa kumatare edzimhosva, kana kune dzimwe nyaya dzanga dziri mberi kwako, iwe unotomirira idzodzo kuti dzinge dzichipera. Saka apa taakuda kuti nyaya dzehuori dzisasangana-sangana nedzimwe nyaya, ingari nyaya yekuba mombe kana yekuba muhongo demunhu, haudzichasangana. Iyi yecorruption yakungonanga kucorruption kwoti yobva yagadziriswa, nekuti honye yehuori yaparadza nyika. Ndo yatiri kuda kuti tibve tabatisisa kuitira kuti panenge pachitaurwa nemukuru wenyika kuti taakuda kuvandudza nyika kuti ichene, shoko iroro ribve ranyatsobatisisa. Vanhu vazive kuti hatichashanda mashandiro atanga tichiita kumashure.
Saka urongwa zvakare here wamanga maronga mumazuva zana ekuvandudza bazi renyu iri?
Hongu, nyaya yematare ehuori iripo paurongwa hwedu hwemazuva zana. Takatoinyora tikavimbisa mukuru wenyika kuti paurongwa hwedu hwemazuva zana tichange tichigadzira kuti tive nematare anenge achiongorora nyaya dzehuori achibva aita kuti dzinge dzichikasira kunge dzichiitwa.
Muchakabvu vaEdison Zobo vakambotivo Jerry inzvimbo inochengeterwa matsotsi madiki nemakororo makuru. Kana muchitarisa nyaya dzeuori, munotarisa kuti munhu abuda mbamani here?
Matarisiro atiri kuita nyaya dzeuori kuri zvino hatisi kutarisa ruvara rwako kuti une mari here kana kuti hauna, une simba here kana kuti hauna. Tiri kutarisa nyaya, ndoshoko ratakapiwa nemukuru wenyika, kuti hakuchina zvekutarisa kuti ndiZiyambi diminisa kana aita uori ngaaende kujere kunove kwaanokodzera kuenda, kana aringana ngaaende. Saka pari zvino hatisi kutarisa kuti ndiwani, tiri kutarisa kuti nyaya waita ndeipi, kuti tienyatsoendesa shoko rekuti vanhu vaone kuti hatichaita maitiro atanga tichiita kumashure. Taakutarisa pfundutso yevanhu kumberi kuti tinge tichibatsira kuti nyika yedu inge ichienda mberi.
Kurukota runoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vanhu vachakwipidza sarudzo dzegore rino vasina mapato avakamirira vakaparura mubatanidzwa wavo wePeople's Own Voice kana kuti POVO. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekuparura mubatanidzwa uyu, mutauri wemubatanidzwa uyu mufundisi Evan Mawarire vakati chinangwa chavo ndechekushanda pamwe chete vachitsvaga rutsigiro kuti vakunde musarudzo kuitira kuti vagadzirise zvinhu muHarare, izvo vanoti zviri kuvhiringwa nemakanzura anobva kumapato ezvematongerwo enyika. VaMawarire vakati havasi kuzobvuma kuchishidzirwa kana kuvhundusirwa nevemapato ezvematongerwo enyika, uye POVO inopa vanhu mukana wekusarudza vane mafungiro akasiyana neavo vanomirira mapato ezvematongerwo enyika.
Hakuna akatichitidzira kuti hamubvumidzwi kukwikwidza pamaelections, nekuti sekutaura kwandamboita hapana munhu akawerezerwa pasiti. Every 5 years tese tinosununga pamasita tinenge takasarudzwa posarudzwa vamwe. POVO yaramba.
VaMawarire vakati guta reHarare raparara, uye kana vachinge vapinda muhofisi vachagadzirisa zvinhu kuitira kuti marara atakurwe, vanhu vawane mvura yakachena, madzimai akazvitakura nevana vadiki varapwe pachena, pamwe nekuvhura dzimba dzekuverengera nenzvimbo dzemitambo. Izvo vanoti hazvichashanda.
Malibrary anofanira kuvhurwa zvekare. Kana iri mvura yakachena vadika nepapati regirani hazviite. Hatingamboti izvo mvura inoti musiwezi neiri kubuda mutezi zvakafanana, ipapo hapana negotiezeni wekanza, hazvitoiti izvozvo.
Vakatiwo POVO icharwisa uori mukanzuro yeHarare, uye vese vanenge vaita uori vacharangwa zvakaomarara. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wevanotengesera mumigwagwa vaSteen Zvorwadza vakati kuuya kwePOVO kwakanaka chose sezvo sarudzo munyika dzange dziri kutungamirwa nemamwe mapato anoona sekuti ndiwo chete ane kodzero yekukwikwidza.
Isisu mumaconstituency nemumawadi, National Vendors Union aitwe on ne a political formation, aitwe on ne an elite group of people. You sell your manifestos, zvinozvisisika, we will vote for you. Going forward, ndirikuda kuti nditi the coalition itself is a sober process yaitwa nemi vatungamiri vayo. Nokuti the one thing that surprised me, nekuti you hear these coalitions in politics, they don't speak about citizens.
Vakati sangano ravo rakazvipira kushanda nePOVO nekuti nomirira zvido zvevanhu. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti POVO idanho rekutanga rakakosha kuvagari vemuHarare nekuti vanoona sekuti mubatanidzwa uyu ushamirira vagari. VaShumba vanoti pari zvino makanzuro emuHarare kubva kuMDCT neZANU PF anoita zvido zvevatungamiri vemapato avo kwete zvevagari.
Tinoda kutarisa kuti MTCT nezanu PF muharare wari kungonyanya kuwadza makakatanwa ekurwira zvidanho but hawasiri kunyatsokuridza pachena direction yatiri kuda kuenda nayo seguta saka tinoda kuvatenda tinoda kuvakomenda
Vaimbo vegurukota rezvekupodza marwadzo nekuyananisana Amai Sekai Holland vakapawo mashoko ekusimbisa povo vachiti vafara kuti pavanhu gumi nemumwe vadomwa sevamwe vachakwikwidza sarudzo pane vakadzi vana vakati chinangwa chepovho chakanaka chose uye haifanire kusandura maitiro sezvakaita mamwe masangano nemapato ezvematongerwo enyika ari kupesana negwarara akatanga naro vachamirira povho vanosanganisira vatrust mugari vekuward 45 kukwadzana Henry Munangatiri vekuward 8 kuHighlands, mufundisi Evan Mawarire, vachamirira kuward 17 kuMount Pleasant, vamasha ushonai vekuward 25 kuHighfields, na amai sarudzai muringisi vekuward 41 kuMaubra. Amai muringisi vanoti, hapana chimwe chaita kuti vade kukwikwidza, kunze kwekuti kanzuro iripo, iri kutadza kuita basa rekutakura marara, kugadzira migwagwa nezvimwe.
Inini mwanangu wakitanga mkuru, hauta utochena 8 years. 8 years, asa tambo vura, tepe banja, kumwa mvura. Aiwa, ndiri kumbana, kafunga, nika kwete. Inini saamaiga, pane zondo kwa nisa kwete. Ndine muri, ndiru zama zama kuti, muri yangu, zingo ite shakanaka. Azovo, watari soono, kwa urweza kubuda panza, hapa nelana. Kuti unita ngocha rovera, unita ngocha ita accident. Foto, Nakuita kunge pamwe pauda kuti ita kana ruizi kana
Muharare mune makanzura makuru matatu nematatu MDCT gumi ezanu PF rimwe sina bato kozotiwo pane zvimwe zvigaro zviviri zvisina vanhu mukuru weAlliance for People's Agenda vangosana moyo vari kuda kukwikwidza muNational Assembly Muharare Central muzvare Linda Masarira vamiriri vemamwe mapato nemasangano akazvimirira vakapindawo muchitiko chekuparurwa kwepovho ndakamirira Studio 7 Muharare ndini Godwin Mangusha
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHeal Zimbabwe Trust rakaburitsa gwaro rinoratidza uwandu hwekutyorwa kwekodzero dzevanhu mumwedzi uno. Gwaro iri riri kuratidza kuti kwakava nenyaya dzemhando idzi dzinosvika makumi maviri neina matunhu anosvika gumi nemanomwe munyika yose. Mukuru wekufambiswa kwemashoko musangano iri vaRollings Magede vanoti vakaona kumbunyikidzwa kwevanhu mukutyisidzirwa pamwe nekurohwa. Kutyisidzirwa nekurohwa kunyimwa rubatsiro runopiwa vamwe rwakaita sezvekudya uye kumanikidzwa kuburitsa matsamba anoratidza kuti munhu anyoresa kuvhota musarudzo dziri kuuya vamagede vanoti tsvakurudzo yesangano ravo inoratidza kuti kutyisidzirwa kwevanhu kuchiri kuramba kuchienderera mberi munyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamwe nasachigaro wezanu pf amai opamuchinguri kashiri Vari kukurudzira vanhu kuti vasiyane nemhirizhonga. Vamagede vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemutoo wekutyisidzirwa uku kuri kutora zvikamu makumi masere kubva muzana zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzekutyorerwa kodzero.
Zviri mugwaro redu munotendera kuti kubva patanga chirongwa chebiometric voter registration gore rakapera. Pane mareports mamwe atakambobudisa tichitaura kuti pane nyaya yema serial number large collector nevatungamiriri vezanu PF kumamisha uko. Saka izvinezvi muripoti dzatabudisa idzi muri kuchirongwa ichocho chiri kukondinya futi kuti tiri kuona kuti kunyanya madzisabhuku neutungamiriri wezanu PF kumawards uko vari kuramba vachiendeza mberi nechirongwa ichocho mune dzimwe nzvimbo. Vari kutyisidzira vanhu vachiti kana mukasatipa maserial number ema voter registration slip masoja achakurovai zvakaitisisa kana kuti mukarega kutipa maserial numbers aya tichakunyimai chikafu. Tiri kuona kuti kutyisidzirwa uku hakuzi kutyisidzirwa kunongori kwakawanda munzvimbo imwe chete but zviri kuitika zvakanyanya munzvimbo kunyanya kumarch east kunyanya kumarch central nekumash west.
Inini semusangano wakazvimirira uri zvii zvamuri kuita kuti zvinhu zvivewo zvinoitwa zviri nani?
Ne inonzi situation room, inoshanda siku nesikati, iripo kutambira kana kugashira nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzinenge dzichiitika mumamisha umo. Saka isusu chekutanga danho hwani rekutanga ratinoita ratakaita ratitaramba tichiita nderekuti tinotanga tafonera avo vari kukonzeresa zvinhu zvakaita seizvozvo, semadzisabhuku, seutungamiri wezanupiefu wandataura huya, tovatsananguroira kuti zvavari kuita izvazvii pamutemo. Munotondera kuti nyaya iyi payakatsviriridza zvakanyanya zvakunyanya, Zimbabwe Electoral Commission yakabudisa statement ichitaura ichiti kana mukaona munhu ari kuita basa iri muripoterei kumapurisa ari padhuze nemi. Saka isu chatinotanga taita chekutanga kutanga tafonera munhu wacho anenge achizviita, tomuudza kuti zvaari kuita zvisi pamutemo, then totora matanho toti vanhu vanenge vasangana nedambudziko iri tovabatsira kuti vakwanise kunge vachiripota nyaya yavo kumapurisa. Chechipiri chatinoita, bumbiro dedu remutemo idzva rine machapter 12 commissions, maindependent commissions, anosanganisira Zimbabwe Human Rights Commission, anosanganisira ZEC, anosanganisira National Peace and Reconciliation Commission, nemamwe nezine National Peace and Reconciliation Commission.
Zvekumbunyikidzwa izvi nekushungurudzwa kwevanhu zvakanyanya kuManicaland. Pane chikonzero here chamungape kuti sei zviri kunyanya kuwandira ikokoko kune dzimwe nzvimbo?
Chikonzero chandinga hapana hapo chikonzero chandinogona, because zvinhu zvachoni kumbunyikidzwa kwekodzero mukatarisa mamwe magwaro edu kumashure uku aimbotoratidza kutoti Mash East, Mashonaland East ndiyo yanga yakamboto iri pamusoro, yombochinja yobva yamboti Mashonaland Central, yombochinja yobva yati Mashonaland West. Asi zvatangoona ndezvekuti zvinhu izvi zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, takatarisa chirongwa chebiometric voter registration zviri kunyanyira kumashonaland West, Mashonaland East, Mashonaland Central nekumanicaland. Maprovinsi iwayo ari mana ndokwatiri kuona kwazviri kunyanya.
Va Rawlings Magede vanove mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Banga reAfrican Export Import Bank kana kuti Afrexim Bank rinoti richaronga mari iri pakati pebhiriyoni imwe chete yemadhora nebhiriyoni nechidimbu yemadhora yekutsigira nayo vanoda kutanga mabhizimusi muZimbabwe. Izvi zvakaziviswa nemutungamiri weAfrican Export Import Bank Dr. Benedict Orama kumusangano wezvemabhizimusi weAfrica CEO Forum wakaitwa kuAbidjan kuIvory Coast pasi pehurukuro yekuita mabhizimusi muZimbabwe kana kuti Doing Business in Zimbabwe. Dr. Orama vakaziviswa kuti mari iyi ichange ichirongwa pasi peZim Open, urongwa huri kuiswa nebhanga iri richishanda nehurumende yeZimbabwe. Masangano eZimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI anoti ari kutambira nemufaro mukuru zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaya Masino Munangagwa zvekusaina chibvumirano cheAfrican Charter chinobata nyaya dzesarudzo neutongo hwejekerere apo vakanga vari ku Rwanda svondo rapera. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadiwa mavhinga vanoti kusaina kwakaitwa navamunangagwa handizvo chete zvinofanira kuitwa nekuti hurumende inochifanirwa kukurumidza kugashira chibvumirano ichi kuburikidza nekuva nemutemo kuitira kuti chishande zviri pamutemo.
Igwaro rakanaka zvikuru pakuti rinobudisa pachena kuti hurumende yeZimbabwe inenge ichisungirwa kutevera nzira dzakanaka dzekuita sarudzo nekutonga kana kutyidzana nevanhu. Saka zvakakosha zvikuru kuti hurumende yeZimbabwe inenge yakaisa runyoro kusaina kuti iri kutaura kuti inoda kuzosungwa kana iri pasi pechibvumirano ichocho, asi hazvisati zvakwana.
Saka chasara pachii?
Zvakaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa kuRwanda mucherechedzo wekuti Zimbabwe inoda kuti izenge iri pasi pechibvumirano ichocho.
Gwaro iri richabatsira sei pasarudzo dziri kuuya idzi?
Iko zvino pasarudzo hariani kuva nezvarinobatsira nekuti chinongova chivimbiso chete kana kusaina pasi pemitemo yepasi rose. Kusaina hazvireve kuti vanhu vava kutoshandisa mitemo iwoyo. Zvinongoreva kuti pane chivimbiso chekuti tichazoda kutora rimwe danho rinotevera rekuti tavasasise mitemo iwoyo. Kana vamunangagwa vasina kutora chikamu chinonzi ratification, zvinoreva kuti hapana chinonyanya kubatsira chiripo chaitwa. Chinongova chivimbiso chapiwa chisina shumo panguva ino.
Kuti gwaro iri riitwe rectify sokutaura kwamuri kuita, chii chinodikanwa apa? Chii chasara?
Chinongodiwa chete kuti kuziviswe dare reZimbabwe reparamendi kuti pava kuda kuitwa chikamu cheratification. Chobva chatoitwa, kana chinge chaitwa zvoreva kuti Zimbabwe yasungwa nemutemo iwoyo.
Munovimba nehurumende here kuti ichatevedzera zvinodiwa negwaro iri kana vakaita rectify?
Panonetsa kuti tichitaure zvekuvimba zvikuru sei nehurumende yeZimbabwe nekuti chinongokosha hurumende haisi yekunzi ingada kuti ivimbwe nayo. Inoda kuti ingoita zvainenge yareva kuti ichaita. Ngazvingoitwa pakare ipapo. Hapana chikonzero chiripo chandinoona chainotadzisa munhu kuvanhu kuti kana vachinge vaita ratify votozadzisa mumitemo yenyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadiwa mavhinga vachitaura parunare muJohannesburg, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Pasi pechirongwa charo cheRewards for Justice, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica richapa mamirioni makumi maviri nemashanu emadhora kuna ani zvake angapa ruzivo rwekungawanikwa mukuru weISIS Abubakar al-Baghdadi, uyo anozikanwawo saIbrahim Awad Ibrahim al-Abdadiri kana zvesa Abu Dua al-Baghdadi. Baghdadi ndiye anotungamira varwi vanopfurikidza mwero veIslamic State of Iraq neSyria, avo vanozikanwazve seISIS kana kuti Daesh. Kuchengetedza America nevanhu vayo ndicho chinangwa chikuru cheAmerica, sezvo iri kuwedzera simba mukurwisana neISIS. America iri kushandisa nzira dzakadzama dzekuwana ruzivo pamusoro pevakuru veISIS kuti vasungwe nokutongwa. Muna chikumi 2014, ISIS yakatora nechisimba mamwe matunhu ari muSyria nemuIraq ikamadeedza kuti Islamic Caliphate, ndokusarudza al-Baghdadi semukuru wematunhu aya. ISIS yakawana vateveri vanorwisa vachipfurukidza mwero munyika dzakawanda, ikakurudzira kurwisa vanhu veAmerica munyika mavo. Ichitungamirwa naAl-Baghdadi, ISIS yakauraya zviuru nezviuru zvevanhu munyika dzekumabvazuva kusanganisa zvizvarwa zvekuJapan, United Kingdom neAmerica. ISIS yakakurudzira kurwiswa kwetsvimbo dziri kunze kwedunhu rayo. Muna 2011, America yakadoma al-Baghdadi semunhu ari kutsvagwa zvikuru, akadomwawo neUnited Nations Security Council panguva yakanga achitungamira Al-Qaeda muIraq iyo yakazobatana neISIS. Kana paine anoruzivo romunhu uyu ngaaudze muzinda wevanomiririra America uri padyo navo kana kunyorera padande mutande info@rewardsforjustice.net. MuAmerica munogona kufona panhamba dzinoti 1-800-877-3927. America inoimbisa kuongorora ruzivo rwainenge yapiwa asi isingabudisi mazita eavo vanenge vaiudza zvavanoziva pamusoro pemunhu uyu. Chiziviso ichi chinobva kuhurumende yeAmerica. Machiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Vaimbi vane mukurumbira vemuZimbabwe vanosanganisira Jah Prayzah, Toki Vibes na Freeman vari kutarisirwa kufadza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nemimhanzi pazororo reEaster. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Ange kusingadani anonzwa nemugovera muJohannesburg apo vavimbi vemuZimbabwe vachange vachipakurira mhuri yeZimbabwe pamwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzinogara muSouth Africa nhapitapi yemumhanzi yavo. Muimbi ane mukurumbira Jah Prayzah uyo anozivikanwa nedzimbo dzake dzinosanganisira mudhara achauya kutonga kwaro nedzimwewo acharidza akabatana nevamwe vaimbi vanosanganisira Toki Shava na Darlington Tondera Tanganyika pamwe nevaimbi vemuSouth Africa. Tanganyika uyo anozivikanwa nezita rekuti Mofela akaimba kambo kaita mukurumbira kanonzi Kinda Ngundega kakabva padamba refu rinonzi Niyo. Chikwata chake chinonzi Jenny Ben. Tanganyika anoti dambudziko guru rakatarisana nechikwata chake nderekushaya rubatsiro rwemari yekufambisa pamwe nekutenga midziyo yekushandisa.
Chikwata chedu chikwata atichiri kusanganisa kuti tinge tine vaimbi vakati wandei nevaridzwa vakati wandei zvichiburikidza netalent inenge ine munhu nekuti tiri kutarisira kuti chasenza mainstruments akati wandei. Chikwata chedu chinonzi Jenny Band tine maalbums anokwanisa matipunge ari matatu nemasingle collection nezvimwe zvataimboitawo zvekutamba tamba zvinenge zvine dancehall. Tine album ratakaburitsa last week riri kutorera panyika yeZimbabwe rinonzi Niyo rinoveda buritsa mukurumbira mukuru arizvino vanhu vese varingondekendeka kuti no komimbu ari kupi. Tiri kutarisira kuti musi wemugovera tinenge tine show na Jah Prayzah musi wa 31 March pa Constitutional Hall pa Yubro. Tinotarisira kuti show iyoyi ichanakidza vanhu vazhinji nekuti vashoma vari kutarisira kuti mune miimba akaita seni nekuti ndiri kuimba music yechinyakare chai chaiyo inove music yanga yakuda kushota mukati menyika yeZimbabwe. Ndine vaimbi vanondibatsiridza vakafanana na producer wangu anonzi ID. Pana aimboridzira Macheso anonzi Innocent Gomba aripo ndiye akabata madrums. Ndinewo maSouth Africans atinobata nawo pana anonzi Lucky. Ndina Ndara Simon Mackie na Nicholas Musonza. Chatiri kuomerwa nacho mukati mekuridza kwedu ndekuti zvese zvandiri kuita handina mubatsiri ndingori ndiri wani andisati ndaona promoter anogona kundisumudzira. Saka tiri kushotwa nenyaya yemainstruments. Vanoshunguwo tinokumbirawo rubatsiro, tinokumbirawo maoko enyu kuti mugogona kutibatsira.
Tanganyika avendisa vachigiri vake kuti pazuva iri achange achiimba dzimbo dzake itsva pamwewo neidzo dziri kuita mukurumbira dzakaita samuka nzanga paruzevha mufaro wangu negore kore. Nicholas Musonza uyo anoridza neJenny Band anoti dambudziko guru rakatarisana nechikwata chake nderekushaya mari yekufambisa.
Ndinoridza lead guitar muJenny Band. Ndane makore matatu ndichishanda namo kuMadarlington. Ndingatova kushanda kwatiri kuita music yedu. Tirikutarisirawo kuti tishanyire nyika dzakaita sana England, America, even Zimbabwe. Tinoda kuti tiende tinoenda mashows kuZimbabwe. Dambudziko riri kuti netsei patiri. Tinoda zvinhu zvekushandisa mainstruments, transport, saka tinoda kuti vanhu vatambe music yedu.
Chikwata cheJenny Band chine muimbi mumwe chete wechidzimai anonzi Monica Chitongo. Chitongo anoti ari kukurudzira vamwe vake kuti vauye kuzoimba naye kunyanya vechidzimai.
Ndatanga ati muna 2004 ndiri kutambira the Jenny Band namukoma Darlington. Pari zvino ndiri ndega musikana tichiri kutsvaka vamwe vasikana kana varipo vamwe varikuda kuzotijoina tichiri kutsvaka mashozi. Kushanda kwangu nevanhu varume handina problem but panodekwa navamwe vasikana vachandibatsirawo kuti tibheke tichitamba tese.
Vaimbi wakawanda veku Zimbabwe vari kufarira kuimbira mimhanzi yavo muSouth Africa sezvo vachiwana mari yakati.
Tinotenda more blessing. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.